Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, Inoue Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 23 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya zviri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Diabetes Association roita chirongwa chekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheshuga. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakowa. Vakawanda votaura nezvemakwikwi eMiss Universe vachirumbidza tsvarakadenga yakamiririra nyika kumakundano aya gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Diabetes Association riri kuita chirongwa chekudzidzisa nekuyeuchidza veruzhinji nezvechirwere cheshuga kana kuti diabetes pachipatara chikuru cheParirenyatwa Hospital nhasi. Izvi zvinobatanidza kucherechedzwa kwezuva reWorld Diabetes Day rinocherechedzwa makore ose nenyika dzepasi rose musi wa14 mbudzi. Dingindira regore rino rinoti Breaking Barriers, Bridging Gaps, richitsinira chisungo cheWorld Health Organization, WHO, mukuderedza njodzi, pamwe nekuona kuti munhu wese anenge abatwa nechirwere cheshuga awana mukana wakaenzana wekuwana rubatsiro uye mhando dzekurapwa dziripo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vakadzidzira basa rekudzidzisa nezvechirwere cheshuga vari mumiririri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti.
Mwedzi wambudzi mwedzi wakakosha zvakanyanyisa kunyanya kune vanhu vanorarama nedenda reshuga yatinoti diabetes. Kunyange nenhengo maorganization anoona nezvekurarama kwevanhu vanorarama nedenda rediabetes. Tuatataisa zwara na siri msua 23 izwa ratanga tichiva ni membero ya tinotu World Diabetes Day. Wanu tishinato tarisa chiri pangwe chete anama shuko kuota muri zinorara manu vanorara maneshuga ne wanu wachona maneshuga vanga vari pangwe chete waka wanganizwa wachitana ngura wachilona sonzu isi so chicha tino kwanisa kuita wanu wachisuka wama groups wachimbotasa wati chicha uru kuita iyo uneta wase wachishare experience yao tishona kuti zizu nga itwe zizu wakanaka zwa tinga kwanise kukopa kubwa kune wangwe kutirara mene kondisheni ii ne kuti kondisheni kutu unorara manayo upenyu wako wese
ingindira regoreri ino riri kubata nyaya dzipi?
Ndingendira regore rino kusvika 2026 tichange richidonongodza zvakanyanyisa yatinoti kurarama kwakanaka kwevanhu vane diabetes kuti vagova neutano hwakanaka vachirarama zvakanaka tisingatarise bedzi mashuga levels emunhu, tisingatarise bedzi kuti manumbers ari kumbotaura kuti chii paunenge uenda kuchipatara, manumbers ari kumbotaura kuti chii paunenge uchicheka shuga yako uri kumba. Toda kutarisa zvekare zvimwe zvinhu maaspect anonyanya kusirirwa, tichasa nyaya dzepfungwa dzako, totarisa muviri wako kuti uri kumboita sei, zviri kuresponda zvakanaka here, mushonga uri kushandisa uri kushanda zvakanaka zviri kuenderana newe here.
Zvinhu zvamuri kunyanya kutaura nezvazvo ndezvipiwo ipapo?
Zvinhu zvatiri kunyanya kutarisana nezvazvo mumwedzi unowa mbudzi mazano ekuti chii chingaitwe nemunhu kuti agova nemuviri wakanaka nendangariro dzakanaka kuti akwanise kumanaja shuga yake zvakanaka, uye anokwanisa kuwana support yachona kupi kuti akwanise kurarama zvakanaka necondition yediabetes. Nekuti hazvikwanisike kuti munhu akwanise kungorarama ega asina kana kwaanoona, asina munhu waanotaura naye, asina kana ana mazvikokota vaanotaura navo kana community zvayo anofana kunge aine vanhu anoona. Tichitarisa nezvakare kuti zvizvingaitwe chikafu chipi chinokwanisa kudyiwa nemunhu ane diabetes kuti mashuga levels emunhu akwanise kuramba ari paakatarwa nana chiremba. Totarisa zvekare kuti zvii technology tichitarisa nezvinhu nemazano nezvinhu zvese zvabuda pasi rino panguva ino yatiri. Zvizvingakwanise kushandiswa nemunhu anorarama neshuga kuti akwanise kumanage condition yake zvakanaka. Tichitarisa patechnology, totarisa zvekare kuti mucommunity medu ndivapi vanhu vari kutaura vari kupanana mazano zvakanaka. Tichiita kuti vanhu vakwanise kubatana vachipanana mazano vachishare experience yavo kuti vari kurarama sei.
Avo vange vari vakadzidzira basa rekudzidzisa nezvechirwere cheshuga vari mumiririri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti. Vange vachitaura vari parunare vari muHarare. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakohwa. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena akataura nevarimi ava ndokuti panyaya inotevera.
Mvura yekunaya munyika munzvimbo dzakasiyana-siyana inonzi iri kuzviringa gohwo regorosi revamwe varimi vanga vasati vapedza kukohwa, sezvo gorosi richifanirwa kukohwewa rakaoma kuitira kuti ritengwe riri mhando yepamusoro-soro. Nyanzvi dzekurima dzinoti kunaya kwemvura kuri kuwedzera unyoro hwegorosi zviri kupa varimi dambudziko rekuomesa gorosi ravo kuitira kuti rikwanise kutengwa neGrain Marketing Board kana kuti GMB nemamwe makambani ane mvumo yekutenga gorosi kuvarimi. Vamwe varimi vanoti gorosi ravo rakutora nekuda kweunyoro hwawandisa sezvo vakawanda vavo vasina michina yekuomesa gorosi iri. Mumwe murimi wegorosi kuBhangeti vatinashe miripi vanoti gorosi ravo rave neunyoro hwakanyanya vachiti GMB yepaBhangeti yakati michina yavo yekuomesa gorosi yakafa makore matatu apfuura.
Ndakaenda kuGMB rekuBhangeti vakanditi madhiraya avo ava nemakore matatu asingashandi zvachose.
Mumwe murimi wekuchitombo Rwizi kuMakonde vaNicodemus Zera vanoti vave kutovimba nezuva kuomesa gorosi ravo vachiti vakatorasikirwa nematani mashanu egorosi iro rakatora. Mumwe wavatevedzeri vegurukota rezvekurima vaEvangelist Peter Ritatos vanoti chokwadi kuti pachine gorosi rakawanda richiri muminda, nokudaro vanokurudzira varimi kuti vakohwe gorosi mumunda nekukurumidza.
This means is that we need to wrap up our harvesting of wheat. Yes, we know that there's still quite a considerable amount of hectares out there, but
tinofanira kupedzisa kukohwa gorosi. Hongu tinoziva kuti kuchine gorosi rakawanda risati rakohwewa. Tinofanirwa kubvisa gorosi muminda.
VaHitatos vari kukurudzirawo varimi kuti vaendese gorosi ravo kunzvimbo dzinochengeterwa zvirimwa kana kuti pamadepot eGMB kunoomeserwa gorosi ravo nemichina yavanoti iriko.
If you still have a wheat crop, please utilize our grain dryers and the Grain Marketing Board. There are a few private players that have grain dryers.
Kana paine varimi vane gorosi nyoro vanofanirwa kuriendesa kuGMB kunoomeswa nemichina yekuomesa zvirimwa iriko.
Mutauri weGMB vanheva kanyemba vati titaure nemukuru anoona nezvekudyidzana kwebazi rezvekurima neGMB munyaya dzezvikwanisiro pamwe nekuchengetedzwa kwezvirimwa nemichina vaEric Zimunga, avo vati kune michina yekuomesa inosvika makumi maviri iri kutenderera munzvimbo dzose dzinochengeterwa zvirimwa dzichiomesa gorosi. Asi vaZimunga vanoti vane dambudziko sezvo vasina mafuta edzimotokari anoshandiswa nemichina iyi.
Ndiyo,
Mukuru wasangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti varimi vanogara vachirasikirwa nezvirimwa kusanganisira varimi vechibage nekuda kwekushayikwa kwemichini yekuomesa zvirimwa. Gore rino hurumende inoti iri kutarisira kuwana mazana matanhatu ezviuru zvematani egorosi kana kuti 600,000 metric tons. Asi nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti nekuda kwezvimhinga mupinyi zviri kuwanikwa pakukohwa gorosi, huwandu huri kutarisirwa uhu hunogona kuzviringwa. Zimbabwe inoti inoda mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru zvematani egorosi pagore kana kuti 360,000 tons. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Azininga. Tokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Mhlanganya uye masvondo ose, nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga, ndiri muStudio 7 kuno kuWashington DC. Tine hurukuro nhasi naPastor Chipo Kama veZayoja FIF Ministries DMV kureva dunhu rinore Washington DC, Virginia neMaryland pamusoro peurongwa hweHigh Tea Party on Wheels wavakaita nemamwe madzimai musuwe mugovera wapfuura. Tiende kuna Pastor Chipo, tinzwe zvizhinji pamusoro peurongwa uhwu.
Urongwa uhwu hwanga huri kuda kuti tiunganidze madzimai arobva kuemuno DMV area ari kubva kumasangano akasiyana-siyana kuti tiuye tikurudzirane kunamata, tikurudzirane zvinhu zvakanaka, zvinhu zvekwamwari. Uyezve sokuziva kwenyu, madzimai muno muAmerica matinogara munomu vanoshanda. Madzimai muno vane zvakawanda zvavanoita, vane vana. Saka taida kungoti tingowanawo kamukana kadiki diki kokuti tinoita chimwe chinhu chiri chakasiyana, chimwe chiri different pane zvatinoita nguva dzese.
Dingindira remutambo wamaiita uyu raitiwo kudii?
Timu yedu yokuti mukadzi anenge akapfeka hembe yake yakanaka yepinki and ane kafascinator kake, looking good kuti anzwe kuti ari kuzvicelebrate, ari kuzvipembedza semukadzi, vambofurwawo nemhepo.
Vakabva kunzvimbo dzipi nedzipi uzhinji hwevakauya?
Yes, tanga tine madzimai akabva kuPhiladelphia, tanga tine madzimai akabva kuVirginia, DC, and madzimai ava also vaibva kumakereke akasiyana-siyana. Tanga tine vamwe vekuMethodist, tanga tine vamwe maCatholic, and also tanga tine also a special guest akabva kubva kuZimbabwe, Pastor Meg Piri. And saka madzimai esaya vakauya vakaungana, zvina basa kuti anobva nekupi, anogara kupi, anopinda kereke yekupi, asi tiangoti mudzimai wese auye aungane tive tinonakidzwa tiite semadzimai.
Chikurukuru chamungati chakataurika pamutambo wenyu uyu ndechipi?
Sokuziva kwenyu madzimai vakasangana vanoda kufara, vanoda kutaura nyaya dzinoseka, vanhu vada kufara. Saka patakaungana apa taikurudzirana kuti tinamati. Ndikavhura bhuku rePhilippians 4:8. Semadzimai tine zvakawanda zvinoti zvatinoshanda nazvo, tino zvakawanda zvinotiwana zvimungare mudzimba, mumamereji edu, vana vedu, kumabasa, kwese kwatinobva tinoremerwa nezvakawanda. Saka panapa tiri kuti aiwa mudzimai, do not be anxious, usashungurudzika, asi iva mudzimai anoziva kunamata. Nokuti mukadzi asinganamati haana mweya mutsvene anomukontrola. Mukadzi asinganamati ane Hana chinomukontrola. Asi kana tikauya pamwe chete tikadzidzisana kunamata, tikadzidzisana kuverenga shoko raMwari, tikadzidzisana kudaidza zita raMwari, tinokwanisa kuita overcome my problems atinawana vana vedu, my marriage, whatever it is, to overcome our problems. Kana tikauya pamwe chete.
Kurudziro yenyu semufundisi waMwari tichipendera zvedu ndekuti kudii.
Toda kukurudzira madzimai este, especially emuno muDMV area, kuti madzimai azvinei kuti unobva nekupi, azvinei kuti unopinda kirekere kupi, isusu tiri vanhu vanobva kuZimbabwe. You know, kune zvinhu zvinotitera. My generational cases, kune zvinhu zvinotera madimoni anotera. Asi ndoda encourage kuti ngatisanganei, ngati encourage kunamata, tinamatire vana vedu, tinamatire upenyu hwedu, kuti upenyu hwedu huchinje muno muAmerica. Saka ngati encourage nei kuuya pamwe chete nguva dzese tichinamata kuti tikwanise kubudirira mukati meupenyu hwenyu.
Aiwa, Pastor Chipo, tinokutendai nenguva yamatipa. Tokushuvirai zvakanaka vateereri nemi. Ndokutendai kunge mange muri pachirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Ndiri muWashington DC. Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaFanuel Masukuse vasingaoni vachigara kuRenko Mine kumasvingo South. Ngatinzwei zvavari kuchema nazvo mukurarama kwavari kuita zuva nezuva.
Chandiri kukumbira kuruzhinji vangadai vakateerera kana vangazonzwawo ndechekuti dai ndakwanisa kuwana mari kana kutongowana mainstruments angava yebhendi kana estudio. Ndikuedza kuti tisagozherwa kuenda kundorekodha nokushayiwa mari nziyo tinazvo zvakawanda chose. Kwozoitawo ebhendi tisava tinongohaya haya nokuda kwekushayiwa ikoko. Saka tikava nezvedu pachedu ndikuona kuti zvee zvakanaka.
Saka muri kukwanisa sei kurarama?
Pari zvino ndiri kungorarama nekukumbirawo vamwe vari muchechi vandinogona kungokumbiravo vachindibatsiravo ndiwanavo kurarama pamwe chetewo navabereki. Ndo mararamiro andiri kuita iwawa. Hapana pamwe pandiri kutoshanda sokuti ndive nebasa randinoti ndiri kuita kunze kwezvezvo zvokuparidza shoko raMwari.
Muri kushanda nekereke ipi?
Kereke yandiri kushumira ndiri mairi inonzi FCC kana kuti Family Covenant Church. Ndo kereke yandinoshumira tichiparidzira Mwari ndiri mairi.
Makaberekwa muri munhu asingaone here vaMasukusi?
Ndakaberekwa ndichiona. Saka inoita sekuti 2 kana 3 years ndofunga ndopa zvakatanga izvizvo kusaona. Ivo vanoti zvakakonzerwa negwirikwiti.
Ko, zvekuridza nekuimba izvi makazvidzidzira kupi?
Zvokuridza ndakazviitira kukapota. Ndo kwandakaitira kosi yangu ikoko. Ndakabatsirwa nechikoro ndikakwanisa kuwana nguva ndikaita kosi yangu iyoyo. Ndingatoti vakatondipa offer kutoti sezvo uchitibatsirawo pachikoro pano nokuridza kana kudzidzisawo vamwe. Saka iwe chitoshandisa mukana uyu ndakangozodzidziswa pasina mari yandaibvisa. Zvimwe chete nekuparidza shoko irori ndakatozvidzidzirawo.
Saka mati maitawo here nziyo dzamati matsikisa?
Panziyo dzatinadzo dzakawandisa chose zvokuti tinongodarika chero 1000 zvokuna kudarika. Asi kuti dzatakati tarekodha isu maalbum 3 iwawawa ndakazongobatsirwawo neimwe studio iri muno matigere hake ari kutodzidzirawo hake zvebasa rake. But ndotoona kuti zvichitobudisa hazvo meseji kuti nyika inokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kuti tibve papi tichinda papi. Ndo rubatsiro rwandakawana. Saka apa tiri kurwira kuti dai taita album rechi4 nemamwe anotevera totori nenziyo dzakawandisa chose. Asi dambudziko ndirori remari rekuti tikwanise kuenda kumastudios.
Vamwe vanoda kubatsira vanogona kuti vanhu vatinobatsira tinozoona vachishandisa zvatinge tavapa nenzira dzisizvo. Imiwo munovimbisa chii kune vachazenge vachikubatsirai?
Ya, ini ndinovimbisa kuti vakandibatsira nokuda kwenyasha dzaMwari dziri pamusoro pangu handizo shandisi kana kuti handizo abusi zvinhu zvose izvi. Ndoita zvandisina kupirwa izvo. Ndomibisa kuti ndichashandisa muchaizvo chaizvo zvandakakumbirira kana zvavakandipira. Chero ivo vachatozvionawo vachapupurawo. Ivo Mwariwo vanondimiriravo, vanondipupurirawo saizvozvo.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Kune vangada kundibata vanokwanisa kushandisa nhamba dzinoti 0785647773, nhamba dzinoti 0785647773.
Manga makateerera kuhurukuro yataita navaFanuel Masukuse, avo vasingaoni vachigara kuRenko Mine kumasvingo South muchirongwa Upenyu Hwedu. Kwanhasi ndoti togumira pano, ndokusiyai muchinzwa kamwe kenziyo dzava Masukuse. Kaine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda vari kutaura nezvemakwikwi egore rino eMiss Universe vachirumbidza zvikuru tsvarakadenga yakamirira nyika kumakundano aya kuMexico, kunyange hazvo Sakile Dube asina kutora mukombe uyu. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo asina kupfekedzwa ngowani yemukombe we 2024 Miss Universe, Sakile Dube akakwanisa kuva mumwe wetsvarakadenga makumi matatu dzepamusoro kana kuti top 30. Makwikwi eMiss Universe akaitirwa muguta reMexico City kuMexico svondo rapera, ayo akaona tsvarakadenga yekuDenmark Victoria Kia Thelvik, uyo ane makore makumi maviri nerimwe chete ekuberekwa achitora mukombe uyu. Tsvarakadenga yekuNigeria Chidima Adechina ndiye akatora mukombe wechipiri, ukuwo tsvarakadenga yekuMexico Maria Fernanda Beltran ndiye akapinda pachinzvimbo chechitatu. Dube uyo akatambira zvine mutsindo munyika achibva kumakwikwi aya svondo rino anoti ari kufara zvikuru nerutsigiro rwaakawana munyika paaive kumakwikwi aya. Mumwe mutambi wechidiki anotsigira chirongwa cheMiss Universe zvikuru, Cleopatra Mashingaidze, anoti akafadzwa zvikuru nekupinda kwaDube mutop 30 yetsvarakadenga dzepasi rose.
Ndinoti zvinhu zvinodadisa kuva mutop 30 hazvisi nyore because tinenge tichitarisa nyika dzakawanda, saka ndinoti inini makorokoto.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reEarground Africa vaplot mako vanoti chinano chakasvikwa naDube kumakwikwi aya chinopakurudziro yakanyanya kuvanhukadzi uye shungu dzekuti vade kukukwidzawo kumakundano akawanda erunako kana kuti modeling.
Zvinoona chiri chinhu chichaita kuti kune vechidiki vanoshuvira kupinda mune zvemodeling vachiitawo shungu yekusimudzira nyika yavo nekurepresenta nyika yavo mune zvakanaka.
Vanoona nezvekubuditswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti zvinofadza kuti Dube akasimudza mureza wenyika uye akaita kuti nyika dzepasi rose dzizive kuti Zimbabwe ine vanasikana vakanaka.
Zvinoratidza kuti nyika yedu yeZimbabwe ine vanasikana vakanaka uye vane njere dzakapinza.
Studio 7 inakwanisa kuwana mukana wekutaura netsvarakadenga yakamirira nyika gore rino kana ukunzwa kusangano rinofambisa makwikwi eMiss Universe Zimbabwe. Gore rapera Zimbabwe yakamirirwa kumakwikwi e2023 Miss Universe naBrooke Brack Jackson, uyo akakwikwidza zvine mutsindo kunyange hake asina kuwana mubayiro wepamusoro. Mune imwewo nyaya, vanhu vakawanda vari kufarira mutambo unonzi Family Riots wakaitwa neAumas Collaborative Arts. Mutambo uyu wasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi paNational Art Gallery of Zimbabwe muHarare kubva zvawakatanga kuitwa svondo rapfuura. Mutambo uyu wakanyorwa na Gideon Jeff Wavuta ukapepetwa na Teresa Mchemwa achibatsirana na Lucy Tibashin weku America. Mutambo uyu unodonongoza nyaya dzemagarure kumakore kuma 1990s zvinosanganisira kuratidzira mushure mekukwira kwemitengo yezvekudya zvakaita kuti vanhu varatidzire muna 1998 anozikanwa nekuti 1998 food riots. Wavuta anotsanangura kuti chii chakampa shungu yekunyora mutambo uyu.
Wakabva panyaya yemakurira andakaita ini nekuti ndiri mukomana akakurira Mumbare and mumakuriro edu takaexperienza zvinhu zvakawanda. Zvimwe zvezvinhu zvacho anga ari marayots emuna 1998 and kuva kwakuitika kwaakaitika zvakaafekta zvakawanda mhuri dzakawanda.
Mumwe wechidiki ari mumutambo uyu Sean Kudumba anotamba sa Prince anoti anoshamiswa zvikuru kuti panguva iyi vanhu vaitambura kushaya chikafu zvekuti vaitorerana mazai chaiwo nezvimwe zviwanikwa. Akati ari kudzidzawo zvakawanda pamusoro pemusiyano wavepo panyaya dzeumhizha nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino iyo yakasiyana zvikuru nezvaishandiswa kuma 1990s.
Ndiri kudzidza zvinhu zvakati wande, saka zvinosanganisira zvividhividhi zvemakare kare, mavideo tape, mazvano takushandisa madekoda nezvimwe.
Mumwe wechidiki akafarirawo mutambo uyu Ndikundai Mabviko wemuHarare, uyo anoti akabatwa zvikuru nenyaya yekugovewa kwenhaka yemufi, iyo yaanoti manyakare mwanakomana ndiye aipiwa nhaka, izvo zvasiyana nemazuva ano, apo vanasikana vave kukwanisawo kupiwa nhaka kana mufi asarudza izvi, kuburikidza nekunyora wiri.
Kare zvinhu zvanga zvisina will mukati sezvakutoa izvizvi kuti munhu anotosiya nyora will lake and zvinhu zvine zvanyorwa ndizvo zvamunotedzera, asi kudhara zvaitongozivikanwa kuti mukomana mukuru mumba chero mukomana mudiki ari mumba ndiye anopiwa nhaka yevabereki vake.
Vatambi vari mumutambo uyu vanosanganisira Charlene Mangweni Furusa Supreme Rose, Caroline Mashingai Dzezimbizi Sasabina, Michael Kudakwashe Sasidney nevamwewo. Mutambo uyu wange wakashambadzwawo zvakanyanya mumapepanhau nemasaisai esocial media. Almas Collaborative Arts isangano rakavambwa nenyanzvi yezvemitambo Danai Jekesai Gurira, uyo anozikanwa zvikuru mumafirimu anoti The Walking Dead, The Ones Who Live, Black Panther nemimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vatereri, echino echiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Diabetes Association roita chirongwa chekudzidzisa veruzhinji nezvechirwere cheshuga. Vamwe varimi vegorosi vanoti vari kurasikirwa negorosi rakawanda richiri muminda nekuda kwemvura iri kunaya vasati vakohwa. Vakawanda votaura nezvemakwikwi eMiss Universe vachirumbidza tsvarakadenga yakamirira nyika kumakundano aya gore rino. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.